mangwana nakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nehanhasi uri musi wechipiri kurume 12/2019 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Joto ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
kongresi iri kuuya iyi tiri kutarisira kuti pave neutungamiriri huswa huchasarudziwa nevanhu asi tine vamwe vanhu vakambobuda mumusangano vaiva ivavo hatina rutsigiro navo ivavo nekuti vanotirwadzisa vanenge vakambotirwadzisa saka takutarisirawo kuti tishande nevanhu vakasara vakasimba mumusangano
zvikwata zviviri zvonetsana kumasvingo pamberi pekongresi yebato iri mudunhu remasvingo
saka Ethiopian takanakira kunzwa kuno kucalifornia unongosvika either unoenda through Dublin to Addis Ababa kana kuti direct from Los Angeles to Addis Ababa and uri muAddis Ababa umomomo kazhinji kacho connection is about 3-4 hours saka you find kuti unosvika kumba kuHarare sakazano ukaenda neemirates
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica zvinoona ndege dzeethiopian airlines dziri nani kushandisa kubva kuamerica uchienda kuzimbabwe
nokukwazisai murufaro nongoti kuna vamangagwa zvakona ng'anga murapwa achida seyai mwana atenge nyika muonoti nyika inofamba sei mobatsirana
nhasi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7 muchibva kumativi mana kwose kwenyika kwamuri iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc pave nekupesana kukuru pakati pevatsigiri vemdc mudunhu remasvingo avo vasiri kuwirirana pamunhu wekusarudza pakongresi yavo sasa chigaro mutsva wemasvingo chimwe chikwata chiri kutsigirwa navajames gumbi avo vanovesa chigaro pari zvino chimwe chichitsigira vatonga ematutu avo vakambobuda mubato iri gandri maramba anotipa nyaya inotevera
vatsigiri vebato rinopikisa iri vari kupesana vamwe vachiti vatungamiri vakaita savamatutu havafaniri kutsigirwa nemhosva yekuti vakambosiya vamusangano asi vamwe vachiti zvazvisina basa nekuti musangano wakazobatana zvakare musarudzo dzegore rapera nevamwe vakambenge vabuda vataura nestudio 7 vanoti vakambosiya musangano havasati vave nekuvimbwa navo nevamwe vatsigiri avo vanoti vanoda kutsigira chikwata chavagumbi icho chinonzi chakasara chakamira nemusangano panguva iyo zvinhu zvanga zvakaoma vaobert madzore vemuwad 5 kugutu south nemumwe wevanhu vanoti havana chivimbo nevatungamiriri vakambosiya musangano
kongresi iri kuuya iyi tiri kutarisira kuti pave neutungamiriri huswa huchasarudziwa nevanhu asi tine vamwe vanhu vakambobuda mumusangano vaiva ivavo hatina rutsigiro navo ivavo nekuti vanotirwadzisa vanenge vakambotirwadzisa saka takutarisirawo kuti tishande nevanhu vakasara vakasimba mumusangano
asi vamwe vanotsigira chikwata chavamatutu vakaita savaandrew bebe vanoti zviri kutaura izvi nezvemugodzi matsuro vachiti vatungamiriri vapato vakanga vabuda muMDC nevakasara mubato vakagara pasi vakaregererana nobatana nokudaro kuzvekushoropodza vakambosiya musangano ndezvenhando
maruzva asi pese paanga aripo zvazviri nani patakaona makanzira akawanda tikaona maMP akawanda zvazviri nani matutu havati unoita zvebasa chero wadzoka uye chero pakaenda haana kumboenda zvekuti wakaita rimwe election vari ikoko wakangoendawo zvokungoti wanga agumbuka nerizati yanga yabuda isi wakatitaurira kuti rizati yanga yabuda yanga agumbuka zvekuti watoda zvehondo zvinova zvinotatamisa matutu akamubvunza kuti kochii zvikai varume tisatsamwa kuti hatingapfuuriri imba isingadii tisingapiri kupfuurirwa saka wanga agumbuka saka pakatozoona chamisa auya ari hoti hoti saka wakatodzoka zvokuti apa patosangana simbi chaidzo dzinokwanisa kuti tidii tibvise zarupefu muno masvingo zvokuti patinovhota paka handifuri kuti zano inobuda nechinhu pano
makwikwi ekutsvaga rutsigiro mudunhu remasvingo ave kutopisa zvichitevera misangano yekutsvaga rutsigiro yakaitwa mukupera kwesvondo nezvikwata zviviri zviri kukwikwidzana zvikwata izvi zvakaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu rekwagutu pakupera kwesvondo uye zviri kuenderera mberi kune mamwe matunhu vamwe vakaita savaclemens manyundwa vanoti vakambosiya musangano vaiita zvemari nekudaro havadi musangano nemwoyo wese
takanangana vatakambobuda isusu hatigoni kuvatora nekuti kwaanozotiisa zvitokiwi takanangana nevanhu vedu vatagara tinavo nekuti avo vakambobuda vanhu vanongoda zvemari zvino kana muchida zvemari yokuwana nesu kana mawana nemari iyoyo isu toende isu tinoda kusununguka kusunungurwa nevanokwanisa kutisunungurwa kuti nyika yedu igare zvakanaka wanawana edu wakuwana naka inyikeni. Anazo naka inyikeni wane naka ya wanawawo.
Aslamu watigiri wanoti. Kinyange chikwara za matutu chine waka mbosi ya msangano. Pachaiva panyanga kufamu kwa 2007 usika muna 2014. Katura chikwara za paramande gumine zvina muna 2008. Apo watigiri wa gumbi wanoti. Wakatura nzimbo ya paramande imweche te gora pera. Wachipomera chikwara tachiri kutigira wa matutu mozo ya kusia dunurisina kana. Umiriri mparamende muna 2013. Mushire mekutoro wa chikwara zose ne ZANPF. Wajora mjengwa wanoti. Waripo waka taza wanofara kumbosuduru utwa. Kuzori rawano gona basa.
Kuti sembata ni kwa wapu ya lainzi upanduka kwa kia shina basa tirikuti kwa shumu matutu ngazo kino kuti marisawasa taka mbona akaita kuti kumbi ati shikona kushanda kwa rukita pa fafesa akambo mira wezi kana kocha kuno kocha timu unufa mkuru wa pasa kochi nga hindi
aswa kumbi wanoti wanachasari za wano sasa wano oda uye wano imba kuchikwala chako chichakunda msaru zedu unu
asinto ona sokuti wari kutambisa nguwa ya avu watsigiri wedu awana kupa pusa shaka nyanya vanhu vanotozviva vara nevanhu vanomira nomusangano
sangano vanhu vafamba zvakanaka tanga tichiudza vatsigiri vedu kuti kongresi inofanira kuitwa murunyararo vachiita tolerate each other kukupidzana zviri kuvengana tinofanira kuita zvinhu kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda pasina vanhu vanotukana kana kurovana vanhu voburitsa munhu wane pakati pevanhu vane vachipikwidza.
Ukuwa matutu vachitaura parunhare nestudio 7 vati nyaya yekuti vakambobuda haina basa nekuti yakatogadziriswa kare nevakuru vebato uye vanotarisira kuti vanhu vashare utungamiri hwavanoda pasina kusvibisana nenyaya dzisina maturo. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti kupesana uku kunogona kukonzera nyonganyonga pasadzo dzekongresi yedunhu mwedzi unouya. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Gardner Maramba.
Kamunawe banga gurure nyika va John Mangunja vakaudza paramende nezuro kuti vari kubhadhara chikwereti cheku African Export and Import Bank vachishandisa mari ichawanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vamanguja vaudza makomite paramende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, epublic accounts nemari nebudget kuti nyika inowana mari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora kana kudarika kubva mukutengwa kwegoridhe mwedzi wega wega, uye mamiriyoni mashanu emadhora ndiyo chete inoshandiswa kubhadhara chikwereti ichi pamwedzi wega wega. Asi sachigaro wekomiti yepublic accounts vatenda IBT vaudza vamanguja kuti zviri kuitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye paramende ndiyo inofanira kuapa mvumo wekuita izvi.
Don't you have to come to the owners of the money who are parliament, the controllers of the consolidated revenue fund, and say then we tuda kutora mari yenyu iyo in future? So the legalism and parliamentary approval.
Asi vamanguja vati vanobvumidzwa nemutemo weReserve Bank Act kukwereta nekuita zvese zvinoita kuti nyika ikwanise kufambira mberi. Vamanguja vati nyika ine dambudziko guru rekushaikwa kwemari yekunze, ndosaka vari kukwereta kunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakaita semafuta emotikari, magetsi nezvimwe. Vamanguja vati vanoshamisika chose kuti nhengo dzeparamende dzinganesike nekuti sei vari kukwereta kunze, asi idzo dzichiziva kuti Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi, uye zvinonetsa kuti wane mari yekunze zvinoita dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzaradzwa kusafara nekuti veruzhinji havasi kuwana mari yekunze kubva zvakatanga kutengeswa mari iyi mumabhanga masvondo matatu apfuura. Vamanguja vati vane humbo hunoratidza kuti pari kutengeswa mamiriyoni 12 emadhora pasvondo rega rega. Vachione kuti mari iyi shoma, handi munhu wese anokwanisa kutenga mari iyi mubhanga, asi vaye vanoita zvinhu zvinonzi zvakakosha. Zvichakadai, vamanguja vazivisawo kuti varimi vefoja vachapiwa chimwe chikamu chemari yavo nemari yekunze pachishandiswa mitengo yeinterbank rate, iyo inoti dhora rimwe rekuamerica rinoburitsa madhora maviri nechidimbu emaRTGS dollars. Izvi hazvina kufadza nhengo dzeparamende idzo dzati dzinoona sekuti uku kubira varimi, sezvo pamukoto dhora rekuamerica richiburitsa madhora mana eRTGS. Mumwe asina kufara nenyaya iyi mumiri weguru weSouth National Assembly vaPatrick Dutiro weZANUPF vati varimi vari kuchema-chema nenyaya iyi.
Vari kutaura ivo kuti muna October imomeya miya when things go haywire, isusu tinenge tisisina kana sendi mubengi. Zaka ii kutiti chengete mari iyo ikwe gore. Mari ya tenge tina ya mwako ino stabilizer. Kutra kuti supply foreign currency inenge iri even from January to December. Pane kuti ichitenge safojika. Our foreign currency exchange rate is at its lowest. Tapeza isusu kunzi mari ya nyuma kaonda musisina. Taudafona unge chitenga zubati zubushandisa kuma minda. The exchange rate was 5-6 upwards.
Vamangu javati vanona sekuti panovurwa misika yefoja shundoro no uya. Zvinenge zvashanduka uye vachataura nevarimi kuti vagadzirise nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa misoro iri mumapepa nawo anhasi. Bepa naure The Herald rinoti musangano we Bi-National Commission pakati peZimbabwe neSouth Africa haufanirwe kuve musangano wekungotaura chete asi kuti uve musangano uyo uchashandiswa semukana wekuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Aya mashoko anonzi akataurwa neZuro Manheru nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa apo vaichingamidza mumwe wavo vaCyril Ramaphosa avo vakapinda munyika neZuro. ZW News inoti vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachabhadhara nemuseredzero pamashoko avakatakura ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kutongwa nemhosva dzavakapara. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti vaMugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nenyaya yeguku rahundi. VaMatenda Danda vanoti vaMugabe vanofanirwa kuripa vanhu vakavhirirwa neguku rahundi neupfumi hwavo ivo mbune vaMugabe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC animi muchirongwa ndini Rachel To. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7 vateereri, asi tinokuzivisai kuti mashoko enyu amunotitumira haanei nechokuita neStudio 7.
Mose mpuri Zimbabwe ya langu zita ndosi Zakaria Mashaba mwana wa Chikokoto ya ndefaisa na bangu pato kwa Mzambiki ya pundutita mbanya Chikokoto na mangu atoneri kubunga hangu
nukwa sae mulu faro mungu watukuna wa Munangagwa kona nganga murapu kwa Chida sae mwana atonge nyika mwono jinyika ino fambasi mubatsirana kana kuti mungompao chauno kuti oraremisa sei vano veZimbabwe zara muno munyika yedu irimo kusungwa kwemapato anopikisa kunyanya MDC iyoyo yachamisa muri kumbovasungire chamukunyanya vavarira chii.
Iko vashamarari veStudio 7 tinokutenda nenhau dzamunondipa. Ndirikutaura ndiri kuno kuchipinge kwacheche. Tinotenda chaizvo. Nyaya yangu iri pakuti kuna Munangagwa. VaMunangagwa murege kutamba nesoko raMwari. Soko raMwari rinotiro wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga ndakafanana newe. Tinofanira kuziva kuti munhu wese utungamiriri wese weZANU-PF une ropa revanhu mumaoko. Ziva kuti nguva ichasvika hamuna kufanana naMwari. Uye dai zvaibvira ndaikumbira kuti mubvise machaplini ose kubva kuchisoja kusvika kumapurisa nekuti muzoti iyoyo ishamu yamuri kutozviroverera nayo. Saka please kana mada zvaMwari mukochesa zvaMwari munamata kuti muve nemeso yemweya mweya Mwari agone kukusvinudzai. Dambudziko rose riri kuitika munyika muno riri kuitika kubudikidza nemi. Soko raMwari rinoti vanhu vangu vapara nekushaiwa zivo. Saka wanzi mukatungamidza Mwari pamberi muchaona zvinhu zvese zvichibudira mukati menyika ino. Murege kutungamidza masanctions nekuti masanctions akapiwa imi vatungamiri vehurumende asi akukonzeresa kuti isu vana veZimbabwe tisafe kubudikidza nemi. Please ivai nemwoyo wekukochesa munhu kwete kuuraya vanhu sekuti muri kuuraya huku. Even iyo huku chainotyisa kuuraya. Koshesai vanhu venyu kuva mutungamiriri. Kana muri mutungamiriri pasina vanhu hamungambove mutungamiriri. Kuva mutungamiriri tisi vanhu vachisaka. Please tikoshesei uye mutye Mwari.
Ndinobonga. Chokutanga ndinotenda varidzi veStudio 7 ndichitenda nese nevateereri ini ndiri pakati zvangu pokubvunza kuti zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Saka handizivi vanhu vezanupf kuti vanofunga vechiti kusunga vanhu vemdc kana kusunga mamembers emdc ndo zvinopa kuti vanhu vazoti havachade kuvhotera mdc here kana vanoti solution yavo ndiyei kana vichifunga zvakanaka. Iyo cabinet yavo handizivi mafungireni yakaita emapofitei pela chete vakayambosungwa vanhu vese vanosunga vachiisa mumajeri haringatazi kuda mdc. Mdc tongoabata vangoita ngotonga chidungura utongi hwakanaka kuti unopenyu hwakanaka. Tiri kutambudzika vanhu tiri mushango tiri kudini mabasa hatina. Zvitupa takatiwa zvimumba zvakagara vanhu vari kushanda vanhu vari kungotambudzika vachitendera neshango. Mushando kuti ungoti pangoitika vanotumidzira masoja mapurisa achingorova vanhu. Isolation yekugadzire nyika iyi havasi kuda kuona zvopa kuti nyika iende kumawere chii zvikupara kuti zvinodai chii. Zvese zvavari kutsvaka rizeni yazvo vada kungotsvaka ngoti ngorofanga kusungwa vanhu zvingoenda mumajeri vechidini. Hazvitadzisi kuti vanhu vangatadza kuda mdc ngekuti vasunga vamembers emdc. Haa ipapo vanofanira kutokanganwa apapo vanofanira kutokanganwa zvavo. Ndatenda ndini wenyu zvangu.
Aiwa regai timbotarisawo pane vateereri vari pafacebook. Iye zvino kuna mukoma William Shavai vari kuti vari kuita watching from Botswana. Teta Isaac Zek Shandurai hanzi good morning. Aiwa amangwana nakanaka zveshuwa. Tina Emmanuel Nyamukonda hanzi they were together in Gukuraundi. Ndofunga ndavamata madenda vari kutaura panyaya yamugabe. Wellington Bosha hanzi good morning. Siyama Bele, mangwana nevashamarari nevateereri veStudio 7. Aiwa tinoimba kuti muri kufara kwamuri ikoko. Glenn Dewa achitiwo zvakare good morning. Aiwa vateereri makawanda muri kutumira tinofarira chaizvo zvikuru kuti munesu pachirongwa chino. Aiwa nguva yedu ndiyo ine shanje. Tinotenda mose matumira mashoko enyu apinda muchirongwa chanhasi. Kune avo vatisina kunzwa nhasi tinoti musaure moyo. Rambai muchitumira chirongwa ndechenyu imi vateereri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emiran anoita zvekuvaka ari kutarisirwa kuvaka dzimba dzevanhu muguta guru reSyria reDamascus sekutaurwa kwaitwa nesangano renhau rehurumende yemuIran. Iranian Student News Agency ine nyaya inoti mumwe muzvinabhizinisi akataura kuti Iran ichavaka mazana maviri ezvuru zvedzimba pedyo neDamascus. Varwisi vechikwata cheHauti pamwe nemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia vari kushorana zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri avo vakafa mazuva akati kuti apfuura mumusha uri kumaodzanyemba kweYemen. Vanhu vakafa ava vanosanganisira vana vadiki. Varwisi vechihauti avo vari kutsigirwa neIran vari kupomera mauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia vachiti kurwiswa kwakaitikwa nemuchadenga munzvimbo iyi ndiko kwakakonzera kufa kwevanhu ava. Ukuwo television yemuSaudi Arabia ichiti vanhu ava vakaurayiwa nechikwata chehauti apo chaiedza kubisa bhirizhonga yaikonzerwa nevanhu verumwe rudzi rwuri mudunhu iri. Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Kunyange hazvo ndege yeEthiopian Airlines yakadonha mangwanani esvondo ikauraya vanhu vose vaive mundege iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica uye chichishandisa Ethiopian Airlines nguva zhinji, Dr. Angela Gapa vanoti vacharamba vachishandisa ndege dzeEthiopian Airlines kubva kuCalifornia pose pavanenge vachienda kuAfrica apo vanenge vachiita basa ravo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Main reason yandinoshandisa Ethiopian Airlines yekuti maconnection ayo ari mashoma, like my only other options is either going through Dubai in the Emirates, that are Dubai quite up here in California, that's not out to window, what you're waiting. Because we see you going through Europe, and the problem, you know, it's going to travel through Europe in the equity, you're running a layover, carry that, you know, she's arriving at 7 a.m., or soon come with money, Kuma 7 p.m., but I'm not going to, you know, spend as far as the airport. That Ethiopian Tagana Kira Kunta, Kunoku, California, you know, go she's either going through Dublin to Addis Ababa, can I see it direct from Los Angeles to Addis Ababa? And you wouldn't Addis Ababa, Momo, Kazinji, Kacho connection is about 3-4 hours. But I find Kuti, Unoshika Kumba, Kuarare, Fata, than Kukainan, the Emirates, cannot Ma Airline Sana, British Airways, Kana Air France.
The airline in Nord, you can was Kuruneano.
Kazinji, Kanachi travel, and European Makazara, my African, it's very affordable, and even the Esther Alliance, Sakai, Nima. My relationship with my airlines and United Airlines are not connected to put in my cities are in America. Saka ino wanikwairi nyore so kuti kutravel.
Pane tsao na yakaitika. Muno na so kuti zvakaitika izvi zvichaita kuti musa shandisa Ethiopian here.
Parizino ndichine hangu kwa Ethiopian Airlines. Muno wanoita research on Africa and African development specifically. I think kuti zvakangona kwa kungo supporta ma airline emu Africa. I mean one accident ainga diminish all the other safety measures tawanui. Ethiopian Airlines, I know it. Kazhinji kacho maruta takareba. Asi wano avoid ku fly over the ocean. And I think we do some of the measures. Wano ita wawane ma landing street. Wawane upekumara parinore. Wata ita vulnerable. Wari on top of kunimvura. Saka kazhinji kacho ma fly such a end directly across the Atlantic Ocean. Saka ku nekuzi wako wangu kwa itika taona hii. Inenge yakakonzereswa nema defection airline yacho Boeing yacho kwete kuti anything to do ne Ethiopian Airlines. So it depends kuti vanhu vanenge vachiona kuti responsibility iri ku Boeing here vakamanufacture ndege pamusoro pekuti pane imwe futi ndege yakakrasha ku Indonesia saka right now that ingati blame yese ingaenda ku Ethiopian Airlines.
Ethiopia inozikanwa kuti mu Africa mese ndiyo inogona business re ndege. Chii chinoitwa ne Ethiopia chinoita kuti ibudirire zvakadai.
Ethiopia is one of those countries in Africa that's in a very fast level of economic development. Partly the Ekuti government is already very committed towards economic development. Historically, Ethiopia is one of the policies that you find could run a very heavy government involvement in a project. The way government has mainly developed the airline industry, Yakawapa is autonomy. Independence from a lot of government influence. Saka, you say it's a capitalist model. It is within a heavily state-led or Marxist country. So you find this helps. Another thing about Ethiopia is the second largest country in sub-Saharan Africa in terms of population. You know, Gokundwa in Nigeria, in about 130 million people. Population in Ethiopia is 80 million people. So it's not surprising. Rising kuti country yakakura kudaro ingavawo futi ne economic development yakanyanya just on the basis of numbers chete. Country ne 80 million vanhu is probably going to be more successful than country senge Zimbabwe ine kuma, you know, kuma 18 million or give or take. So I find kuti also another thing about Ethiopia, it has very good relationships ne ma countries ariku Europe, ma countries ariku senge United States, Canada. It's one of those countries that have never been colonized. Saka, you find with Yaina that colonial baggage. Think of Mukatasa Zimbabwe, there's a lot of anti-colonial rhetoric, you know, itika, ne foreign policy. Saka, because Ethiopia doesn't have baggage, yoyo, ino kwanza kuita ma relationships, ne mama ma countries, ari ku Europe, ne kuna America, ari very productive.
Wanga vari Dr. Angela Gapa, vachitaura na Tanonoka Wandewe Studio 7, vari ku California, kuno ku America. Muchikamu chedu chemi manzi nasi tinamkoma masha wa munu mumwe vachiti matinetsa. Tinetsa mumanzi wamashomo munhu mumwe uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Ndikatimboona zvikutaura navateereri vedu vari pa Facebook. Mukoma Enoch Mbai vari ku Cape in Funder vanoti makadii Mr. Choto aiwa isikunotiri nani. Tina Boaz jaya guru vanoti he's watching from Gaborun. Ketni mupe mikoti vanoti wo mangwanani aiwa mangwanani zvoshuva svika. Tatenda Gwanzura tiripo pa Wolves Bay pa Namibia apo ndipavari. Aiwa tinotenda vateereri ramai muchitsigira chirongwa chenjino cheStudio 7 mangwanani ano anokuonekai. Ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndakukusiyai mina Placidus Jeremiah achikupai nhau dzengebele.